Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 9 2024 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC chiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe varatidza kusagutsikana nemashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ekuti havasi kuda kutonga kusvika madhonga amera nyanga. United Nations yoyambira kuti Zimbabwe nedzimwe nyika muSadik dzinogona kusangana nedambudziko rezvirwere zvinokonzerwa nekushomeka kwemvura yakachena. Nyaya mari itsva yenyika yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG yoramba ichitemesa vakawanda misoro. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Vamwe vanopikisa nevanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti vanotenda vaona saTomasi mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ekuti havasi kuzovandudza bumbiro remitemo kuti vakwikwidze zvakare musarudzo dzemuna 2028 sezvanga zvokurudzirwa nedunhu remasvingo uye mumwe mutevedzeri wavo vaKembo Mohadi. Vachitaura nevegwaro nhau reBrick by Brick magazine vaMnangagwa vakati ivo munhu anotevedzera mutemo wenyika nekudaro vari kusiya basa muna 2028. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba asi vakamboudza Studio 7 kuti vaMnangagwa havana urongwa hwekurambira pachigaro. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko muZanu PF vaFarai Marapira.
Isu sebato reZanu PF mashoko akataugwa nomukuru wedu ndiwo mashoko atatagara tiri kungoudza ruzhinji rweZimbabwe. Mashoko e3rd term mashoko akagadzikwa neveoppositions nokuti vanhu vanofamba mukunyepa vachida kuti vazame kutsoropodza nekuvhara nhau yavo yemarecall avanga vachiitirana.
Asika vebato rinopikisa vachiri kungokunongedzerai vachingoti ndizvo zvamakananga.
Ndo vakanga vakufamba vachinyepera nyika yeZimbabwe kuti zviri kuitika kuti paitwe 3rd term. Isu vezanu PF taizvisei kana kuti tinoziva kuti chero tikachinja constitution 3rd term haibhenefiti mutungamiri anenge aripo panguva iyoyo. Saka neisu pataiona vatungamiri veposition vachinyepera vanhu taigara tichizotaura kuti vanhu vari kuda kungovhara mhosva dzavo nekusagona kwavo basa ravo rokuchengetedza bato ravo vachingosundira mumadhaka ose kuzanu PF. Zvino zvaMnangagwa vataura mashoko aya veopposition vachamira vachiti kudini
muchiti kudini kune veruzhinji vainzwa mashoko amunotaurawa nevebato renyu vangadewo kunzwawo kuti tochiti kudini kuenda mberi.
Kune vainzwa mashoko edu kumasuro kwasingamateereri vachiti isu tisi tinonyepa chokwadi chaapachena bato rinofamba nechokwadi mariona bato rinomira pachokwadi mariona bato rinoremekedza mutemo wenyika mariona mangwana kana zvotitaurika chizivai izwi rekuteerera.
Mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko muZanu PF vaFarai Marapira vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Tichiri panyaya iyi Ivan zabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza.
Ndakanzwa mashoko akataurwa nemutungamiri wenyika ana ndikatyamadza nekuti ndo maitiro evezvematongerwo enyika. Vanotaura vakavandudza rurimi zvinoita kuti kusamuke zhowezha panguva iyoyo. Asi kana makateerera zvakanyatsozama matauriro avakaita vakati ivo vachateedzera bumbiro remutemo ende vazinenge munoziva vari kutaura nyaya iyi vari kuti pamberi hapo panogona kuita nyaya yekuchinjwa kwebumbere remutemo. Saka ndakavateerera zvangu asi handisi kunyatsogutsikana nekuziva kwandinoita vatungamiri vezanupf.
Netsananguro iripo iyi yekuti zvinobata upi hazvibati upi, vanenge vachikwanisa here ivo kupinda zvakare?
Mutemo ukateedzerwa havafaniri kukwanisa kupinda. Asi tinoziva kuti vatungamiri vekubato kunyanyanya rezanupf vanogona kuita kuti zvisingaite zviitiki, nekuti pane nyaya yesimba kapa, pane nyaya yekudya apa.
Munoona here imi paine zvingaitwa nevanopikisa muparamende kuti vamise urongwa ihwohwo kana ukanzi hwava kuda kuitika?
Aiwa, vanopikisa hatitarisiri zvakanyanya kubva kwavari. Vezanupf vanhu vanga tingasavafarira zvakanyanya. Vari kutaura chokwadi kuti vanopikisa vawanda zvine zvatichaziva kuti ibato riti. Havana kumira pakanaka pekuti vangaite izwi rinonzwika. Zvinhu zvimire manyamambere nerongo vazininga muZimbabwe, nekuti vari kutonga vari kutadza kutonga. Vanopikisa vari kupikisana vobva vatadza kupikisa hurumende iripo. Saka hazvina kumira zvakanaka. Tinoziva kuti kana zvinhu zvakamira mamiriro iwayo, anokuvara mwana weZimbabwe ari kuzasuka.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muzvinafundo, Riki Munyaradzi Mukonza vari parunare naIvanzi Zininga Studio 7. Mutauriro wemunyori mukuru weUnited Nations vaStephane Dujarric vanoti vari kushushikana zvikuru nemamiriro aita zvinhu mudunhu reSadc nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura, vachiti kunze kwenzara yapfunya chisero mudunhu iri vave kutyira kupararira kwezvirwere zvakaita sekolera netyphoid nekuda kwekushayikwa kwemvura yakachena. Kunyangwe mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevatungamiri veZambia neMalawi vakati vari kuda rubatsiro rwechikafu, kuchiwana kuchatinetsei sezvo vanobatsira veWFP vari kuti pasi rose vanhu vanodarika mamiriyoni mazana matatu nemapfumbamwe kana kuti 309 miliyoni vari kuda chikafu gore rino. Asi huwandu uhu hunonzi hunokwanisa kuwedzera. Izvi zvinosanganisira nyika dzine hondo dzakaita seSudan, Palestine, Ethiopia nedzimwe. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neDurban University of Technology muzvinafundo, Gift Mugano.
Dambudziko redrought rishaunza matambudziko mazhinji kunyika yeZimbabwe. Chekutanga ndechekuti kana patoitika drought zvaakureva kuti muekonomy vaiita maricho makambanis mabasa vaita mashoma. Vaipawo mapeace works anogonga achisapota urongwa hwekurima nekukohwa kwezvirimwa zvakasiyana siyana, hakuchina mabasa iwayo. Saka iye atingati poverty inobva yawedzera gore rineri. Chechipiri ndechekuti kana munhu asina chikafu zvoreva zvakare futi kuti ari kutangira kutsvaka chikafu, otsvaka muriwo, otsvaka fizi yemwana, otsvaka mari yekuchipatara. All those things zviri kuomera upenyu hwemwana. Saka gore rineri igore rakaoma kuvanhu veZimbabwe.
Ko tichitarisawo budget renyika pane matambudziko akaita sei?
Kana kwaita drought saizvozvi tinobudisa mari zhinji kunze kwenyika inokwanisa kupfuura 2 billion. Nekuda kwekuti imwe yacho inonge ichinotenga chikafu chinopfuura about a billion US dollars. Imwe yacho inonge ichitotenga ma raw materials, nekuti industry yedu yatingati manufacturing sector inowana 30% yema raw materials ayo kubva muagricultural sector. Saka kana taitoshayikwa seizvozvi zvinotooma. Dambudziko guru tasangana nazvo rekuti pasi rese chikafu chakazotokwira zvakanyanya zvikava ma50% increase in food prices. Nenhau yekuti kuRussia uko neUkraine vari kurwa.
Sei hondo iyi yanyanyokonzera matambudziko munyaya dzechikafu?
Russia neUkraine ndivo vanorima zvakanyanya nyaya yechikafu chinotengwa pasi rese. Saka izvozvo zvakare dambudziko rati kusangana nekuti taakutenga chikafu chakudini chaakudhura. Taakudzoka nhau yekuti Zimbabwe inokwanisa here kuwana chikafu chekubatsirwa kubva kuna World Food Program. Tinoona kuti kuende runo tinokwanisa kunga tine njodzi yekusangana chikafu chakakwana, nekuti isu takanonoka kutaura nekuti nguva yacho yakatodeclare Zambia taiona hurumende yechiti tine chikafu chakakwana chinosvika panext season. Saka tikataura kudaro manje pasi rese kuti makakwana makaguta kudaro. voto kukangano ya kutoronga na kutemarea isi ya njiyari wanoto ipe na washi mobilize kwenye mawa matonas
Mushinafundo Gift Mugano nyanzo munyadzo zvoupfumi vachishanda ne Durban University of Technology vari parunare na Blessing Zulu Studio 7. Pane mashoko ekuti mumwe murume wekwamambo neGande akapondwa kuchalala achiraura hove mudhamu rekariba nezvinofungidzirwa kuti zvizvarwa zvekuZambia. Mapurisa anonzi ari mubishi kutsvaga mutumbi wake. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, kana womutauriri wemapurisa kuZambia, Varai Homonga. Vaviri ava vanga vasingadairi nharembozha dzavo. Asi tanonoka wande weStudio 7 abata vanomirira kariba mudare reparamende vashaini Gwangwaba.
Nyaya kaitika ndiye kuti mukoma Robert Mpofu musi wa 5 mwedziyo unoyu vakaenda sezvo vanoita mazuva ese kunoredza matemba nemaboti ematemba vachinobata matemba tine urombo kuti maZambians anofungidzwa kuti maZambians vanoita zvokufamba usiku mapochers vakasvika paboti ravo vaine chinangwa chokuvabira matemba nokutora zvimwe zvidziyo zvavanoshandisa saka tinonzwa kuti Mr. Mpofu vakaita sokuti vakarizista kana kuti kunetsana navo ndokubva vavarova vakavaponda ndokubva vavakandira mumvura chinorwadza ndechekuti kusvika nhasi mutumbi wa Mr. Robert Kofa usati wawanika saka zvinhu zvinotirwadza sevagari vekuna Zambezi vemukaribha kuti munhu anga achida kuraramisa mhuri yake ende dambudziko irori riri kunzi rafararira kuna Zambezi kumafishamen vanenge vachiredza hove nematemba sezvo varume ava maZambezi vanongosvika zvine chitimba vamwe vane futi kusvika votorera vanhu vamwe vacho vachivaponda
ko mapurisa ari kutii nenyaya iyi
mapurisa vari kuzama kuita basa ravo vari kushanda siku nesikati kuti vaite tsvagurudzo dzokutsvaga kuti chingave chii chakaitika vachishandawo nevamwe vaibata basa namukoma Robert Mpofu nevaridzi vemabhoti acho vanoshandisa asi mapurisa vari kuzama nepese pavanogona nezvishoma zvavainazvo izvozvo kuti vatsvagurudze umbo pane zvakaitika uye nekutsvaga mutumbi wamukoma Robert kuti varatsikwe havo kwane Gande kumusha kwavo murunyararo
hama dzamukoma Robert Mpofu dzinotii nezviri kuitika pari zvino
hama dzamukoma Robert Mpofu vari kuratidza kushushikana nekurwadziwa nemashaikiro akaitika hama yedu iyi gore rino kune nzara mukoma Robert vanga vachizama kushavira mhuri yavo kuti irarame iwane chouviri saka mashaikiro akazoitika kwavari emutsaona yekupondwa chinhu chakakashamadza mhuri zvokuti pari zvino vari kutadza kunyatsozvigamuchira
vanga vari vanomirira kariba mudare reparamende vashaini Gwangwava vari parunhare kukariba kwakare natanonoka wande weStudio 7. Tanonoka abatawo mutauriri weZimbabwe National Parks kana kuti Zim Parks vatinashe Farao.
Tine nyaya inosuwisa zvikuru iyo yakaitika kukariba apo vamwe vanoraura hove mudhamu iri umwe wavo vakapambwa zvisiri pamutemo nevanhu vasiri kuzikanwa kuti vari kubva kupi. Umwe akazokwanisa kurohwa akanyura mudhamu remvura.
Chii chiri kuitwa nebazi renyu pamusoro penyaya iyi?
Pari zvino tiri mubishi rokutsvagurudza kuti chii chingange chakaitika kana kuti chii chiri kuitika.
Pane zvamuri kuronga here kuti zvakadai izvi zvisaramba zvichiitika?
Tinoshanda zvakanyanya nevanoona nezvekuzvikomhuka wekunyika yekuZambia nesuwo tichifamba tese tichiita tinotiwa majoint patrols saka tinoshanda tese zvakanyanya. Pabazi zvakare rehurumende tinoona sekuti isusu bazi redu inoona zvokudzidzana kwedzimwe nyika nebazi rekuZambia iri kunodzana vanorambawo vachishandidzana tichishanda tese kuita kuti tikwanise kugarisana zvakanaka tine urombo nekurasirwa kweupenyu kwevamwe vedu makore matatu apfuura asi inyaya yatinenge tichitaurirana tichinzwanana kuti toita sei kuti tikwanise kushanda pamwe chete kuchengetedza zviwanikwa zvedu kunyanyanya zviri mumvura kudhamu redu rekariba.
Vanga vari mutauriri weZimbabwe National Parks kana kuti Zim Parks vatinashe Farao vari parunhare muHarare natanonoka wande weStudio 7. Vechidiki vari kutambira zvakasiyana kushandiswa kwemishina yechizvino zvino kuita mabasa kana kuti artificial intelligence kana kuti AI. umija neumetura uhu uri kushandiswa zvikuru munyika dzakabudirira. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Artificial intelligence ii inozivikanwa nevazhinji nekunzi AI yakatanga kutekeshera kunyika dzakabudirira asi dzichiri kusimukirawo seZimbabwe dziri kuigamuchirawo zvishoma nezvishoma. Valenard Sengere, mupepeti wekambani yenhau inoongorora nyaya dzezvemadande mutande nemasaisai yeTechZim, vanoedza kuteketudza kuti AI chii.
Artificial intelligence kana kuti AI kureva mishina iyi makombiuta nemarobot akugadzirwa zvekuti anokwanisa kuita seanofunga nekudzidza sevanhu. Pakudaro akukwanisa kunzwisisa zvatinotaura chaizvo nemutauro tisina kuita zvekunyora. Yakukwanisa kuita madecision chaiwo nekuongorora zviri kuitika nekudii nekudii.
AI yave kushandiswa kugadzira mishonga nenzira itsva dzekurapa vanhu. Munyaya dzemari iri kushandiswa kubata mbavha uye kubatsira nyanzvi mukukudza mabhizimusi nekuvapa ruzivo. Munyaya dzedzidzo AI iri kushandiswawo semudzidzisi kuti vana vadzidze nenzira yavanonzwisisa. Muzvitoro vanhu vave kukwanisa kutenga zvavanoda pamadande mutande pasina kutaura nemunhu. Kana munyaya dzehondo kwave kushandiswawo mhando dzendege dzemadrones dzinobhururutswa nemakombiuta. Izvi zviri kubuda pahondo yeRussia neUkraine. Vasengere vapawo mimwe mienzaniso yeAI.
Example yatingapepa kunzwisisa zvatinotaura inofanana nekuudza foni yako kompyuta yako kuti ndisetere alarm ya 7 AM. Yokusetera alarm wakagara zvako yanzwisisa zvauri kutaura. Zvinofanana nekuti uda kuenda kwausati wambosvika woti nai Google iwewe ndiudze kuti ndinofamba sei kuenda kwakati kwakati. Yokuzva kuti unodai wozotena left pakati wotena right pakati ichidii ichidii.
Artificial intelligence inonzi yakanakirawo kuti inokwanisa kuchenjedza veruzhinji pamusoro penjodzi dzinogona kuitika dzisati dzasvika. Kuchitariswa zvinonzi zvakanakira AI, mukomana wechidiki anodzidza pachino University of Technology Makomborero Mafukidze anoti vechidiki vanofanira kuigamuchira sezvo ichirerutsa mabasa mazhinji.
Unlike Google yatati mbori nayo kudhara, artificial intelligence inokupa multiple sources of information yaunokwanisa kudzinga nawo. Zvakaita semufield yedu yeanimal science unowana information yakasiyana-siyana imwe yekuKenya imwe yekuAfghanistan imwe yekuIran.
Asi mumwewo wechidiki anogara kuHighfield Marare, Mafara Mazhindu anopokana nekuti artificial intelligence yakanaka.
Kuno kuZimbabwe we are not that developed yekutoti AI yakaiswa into the game. Vanhu vakawanda vanoenda end up kuluza mabasa. We are taking off our bank tellers. Yakauya kuno bank teller anenge asina basa because it will be covered ne AI.
Gurukota rinoona nezvekushandiswa kwemasaisai eInternet nemichina yechizvino zvino muzvare tatenda mavetera vaudza Studio 7 kuti hurumende iri mubishi kugadzira mutemo une chekuita neartificial intelligence.
Tinoona sekuti artificial intelligence yakanaka chose sezvo ichikwanisa kutiwanisa mikana yakawanda. Vanhu vanogona kuti iri kutora mabasa evanhu. Asi zvinhu zvingani zvavandudzika nekupindana kwemazuva nekuona kukosha kweIA, bazi rangu rava kutogadzira mutemo nehurumende unotibatsira kushandisa chizvino zvino ichi nenzira yakanaka.
Chipanga mazano wezvekuvandudzwa kwemichina yemazuvano vaAlen Saruchera vanoshanda vakazvimirira vanoti artificial intelligence yakafanana nemauyu ayo anonaka asi achiitisawo bwadzira.
Artificial intelligence ikaramba ichiita improvement yairi kuita iyi tichazosvika nguva yekuti zvichazongwarisa kupfuura izvo vanhu tozoziva kuti toita sei. But tikatarisawo rimwe divi vana vedu vakawanawo mabasa manyowani nekuti vakudzidzawo izvozvo zvekugadzirawo michina zvekuprograma iwaya maartificial intelligence systems.
Artificial intelligence inotarisirwa kuramba ichitekeshera pasi rese kunyange kunyika dzakaita seZimbabwe isingazonyanyi kushandiswa nekuti panodiwa mari yekutenga zvikwanisiro zvakafanana nemakombiuta, nharembozha uyewo masaisai eInternet, mari inova isiri kuwanika nyore nekuda kwekuoma kwezvinhu. Zimbabwe inewo dambudziko rekudzimwa-dzimwa kwemagetsi zvinokanganisa zvikuru nyaya yeAIE. Kunyange paine zvimhinga mupinyi zvakati wandei, vanasoro jena vakataura kare kuti kudzidza hakuperi, nekudaro vechidiki vari kukurudzirwa kutambira AI kuti vasasarire shure segotsi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano Save the Children rinoti vana vanodarika zviuru mazana matanhatu kana kuti 600,000 vekuSudan vari kutiza hondo munyika mavo vakanopotera kuSouth Sudan uko kusinawo zvekudya zvakakwana nezvipatara zvokonzera kuti vakawanda wavo vagume vafa. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muBritain vaDavid Cameron vari kutarisirwa nhasi kusangana negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken nezvenyaya yekubatsira Ukraine muhondo yayo neRussia. VaCameron vasanganawo nevamwe vaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump. Vari kutarisirwawo kuita hurukuro nemutauriri wedare reparamende reHouse of Representatives vaMike Johnson nezvenyaya iyi. VaTrump nevamwe vebato ravo remaRepublicans vari kuti zviri nani kugadzirisa matambudziko akatarisana neAmerica kumigano yayo kuri kupinda vanhu vari kuda upoteri pane kubatsira Ukraine. Zvichitevera kuparurwa kwemari itsva yeZig svondo rapera, vamwe vemabhizimusi madiki vanotengesera mumigwagwa, vanozviitira mabasa emaoko vematoll gate pamwe nevemichovha vanonzi vave kuramba kutambira mari yanga ichishandiswa munyika yeZimbabwe dollar. Izvi zviri kuuya panguva iyo vekomisheni inochengetedza vatengi yeConsumer Protection Commission yakabatana nemapurisa pamwe neveFinancial Intelligence Unit vari kunzi vaparura chirongwa chekuona kuti vemabhizimusi havasi kuramba kutambira mari tsaru yemunyika. Mukuru werimwe sangano rinomirira vanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai vanoti zvose izvi zviri kukonzerwa nekushayikwa kwedzidziso kune veruzhinji zvichitevera kuparurwa kwemari itsva.
Mumarket mune confusion hombe izvezvi. Ndinofunga munotendera kuti pakaparurwa monetary policy zvakaita senge mari iri kutochinja ipapo ipapo pandopa takazoona pakutaurwa kunzi aiwa mari ichiri kushanda kusvika musi wa 30 April. Saka izvozvo zvakakonzeresa kuvhunduka. Saka ichokwadi mamwe mamembers edu ari kuramba Zimbabwe dollar yagara iriko.
Ukuwo sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti rakaodzwa mwoyo nekuparurwa kwemari itsva nehurumende pasina kutanga panzwikwa pfungwa dzeveruzhinji. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti nekuda kwedanho iri havaone danho rehurumende iri richizobatsira vashandi uye veruzhinji.
Vakawanda vashandi vakarasikirwa nemasavings, vakarasikirwa nemapensions, vakarasikirwa nemainsurance policies akawanda nemapolicies, monetary policies anouya pasina kubvunza. Saka iyo zvino kune kakucha kuriko kuvanhu kuti zvatakashandira hazvigoni kutorwa nemhepo here, hazvigoni kurasika here.
Izvi zvinotsinhurwa nenyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara. Ava vanoti izvi zvaunza kusagadzikana nekuvhiringika mune veruzhinji.
Tamboitawo meeting nevebhanga reCentral Bank vanga vachingoedza kutsinhurwa kutaiwa imari ichiri kushanda, imari inofanira kunge ichigashirwa kusvikira maZimbabwe Gold azoparurwa. Vatowana vazhinji havasi kuzvigamushira, vaakutotanga kunge vacharamba. Hatingi panotoita dambudziko ipapo nekuti kuti mari inge ichishanda hunge ichigashirwa neveruzhinji. Saka vanhu vazhinji vakutomanikidzwa kunge vachishandisa maUS.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeFry University mudunhu reOhio muzvinafundo Elliot Masocha vanoti nekuparura mari itsva yemunyika hurumende yakazadzisa kurudziro yebhanga repasi rose reWorld Bank pamwe neIMF. Ava vakagara vachikurudzira kuti nyika ive nemari yayo yakasimba, asi chasara ndechekuona kuti mari itsva yakaparurwa iyi yeZig ichatambirwa here neveruzhinji. Kubva zvaparurwa mari itsva iyi, vezvitoro zvikuru vanonzi vatotanga kutara mitengo yavo iri mumaZig, kunyange hazvo mari itsva isati yave kubatika mumaoko. Mari itsva iyi yeZig inonzi ichatanga kutenderera munyika musi wa 30 mwedzi uno. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya yekuora kwakaita zuva nezuro kana kuti solar eclipse muMexico, America neCanada. Vanhu vazhinji vakaungana panze vachiona chiitiko ichi kusanganisirawo chizvarwa cheZimbabwe vaTim Muringai vari kuOhio. Ngatinzwei hurukuru yavaita naTanonoka Wande weStudio 7.
Takaona kuti ya zuva ranga rakavharirwa nemwedzi zvanga zvisa zvamboitika muno kwandiri kunoku kuOhio for 200 years. It was a spectacle yekuti kungoda kuzviona wega kungoti aiwa Mwari vakasikawo nyika yavo nekuda kwavo. But it was beautiful.
KuOhio uko kwakasviba zvakadini nezuro pakaora zuva?
Kuno kuOhio kwakasviba from 3:04 kusvika 3:12 p.m. Maskati. Kwanga kwati svibei kuita kunge kwadoka. Asi after 3:12 takaona zuva radzokazve ratibhengene rine kuchena.
Pane dambudziko rakakonzerwa kuvanhu vakanga vakaungana kuona kuora kwezuva mudunhu renyu reOhio here?
Hapana zvakanetsa kana kukonzereswa. Tinowanzoziva kuti event akadai kunowanzoitika zviitiko, but aiwa no, tinongotenda kuti Mwari kuti hapana chakaitika, uyewo mapurisa anga ari pastandby for everything. Saka zvinhu zvakanyatsofamba zvakanaka.
Mhomho dzevanhu dzakaungana kuona zuva iri dzakazvitora sei?
Veruzhinji ndakaona vakawanda vakabuda mudzimba dzavo nemahotera avanga vari, vakabuda panze, vamwe vakaita total eclipse party. Vakakoka hama dzavo vakaitoita zvokutogara vari zvemhuri mumayard avo vakatogadzirira. Vamwe vakaitawo tumaparty tudoko doko, vakapedza basa nekukurumidza kuti vaonewo total eclipse kana kuora kwezuva.
Chizvarwa cheZimbabwe vaTim Muringai vari parunhare kuOhio muno muAmerica naTanonoka Wande weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vahwande mamuka sei nevamwe vose paStudio 7. Ko zvotanga kuda kumiririra uyu anozviki mumiririri wevanhu? Ko vamwe vose akavamiririra here uyo weAK wokumhanyisa munhu? Nyaya yaingofamba pamedia iri pachena. Ndopamunoona kuti kana tichiti ZANU-PF yakaoma yakaipa maitiro ayo, moti kwai tinokoniwa. Yazohiyo miririgwa sei? Ko iye mutauriri wamapurisa azobudikira apa sei kutopindura? Kumwe kwesoko vachisi nyarara.
Ni ndinopokana nevanhu vanoona nezvekodzero dzevanhu. Mapurisa kana achishuta munhu, achipura munhu anenge asina kuita zvakanaka ari raiti, nokuti kubirwa kunorwadza. But kana usati wambobirwa unoona senge zvinhu zvakanaka. Kana usati wambopondera hama yako unoona zviri zvinhu zvakanaka. Zvakanaka zviri kuita mapurisa, nokuti munhu kana anetsa seizvozvo vanenge vachida kuti aite sei. Ivo mapurisa vofurwa havo vasara vana vavo vasara vasina vabereki. Aiwa musada.
Zita ndinoti vandoona kuti mambo mandiri kuno kuRustenburg. Ndinoda kungoti makorokoto Studio 7 nepenyuro yemandorokwati asita makore makumi maviri neimwe. Makumi maviri nerimwe mutunhu murefu. Pafambiwa pazvakatanga vamwe vaiti mapirate radio station ngaavhagwe, asi makaramba makamira somusambangwena. Saka ndinoda kuramba nchingokutendai nekupakura nhau dzechokwadi musina kwamakarerekera. Nyaya dzenyu inyaya dzinoudzamu. Munenge maita tsvakurudzo yakasimba chaizvo pamunozobudisa nyaya, pamunozobika nyaya. Saka pamunopakura papa tine chitozatoti hatisi kupakurirwa mbodza.
Takutaurawo pamusoro peava vemahuman rights ava, kuti chinhu chinonzi mbavha chaicho chaicho hachina kana kodzero. Vasatombomirire zvavo nyaya dzembavha, because mbavha ngavasiye mapurisa aite basa ravo, nekuti mbavha idzinenge dzakapakata zvombo dzichitoda kutouraya even mapurisa acho. Saka ava vemahuman rights kana vasati vambotochwa kana kunongedzwa nefuti nembavha, ngavasiye mapurisa aite basa.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Vateereri, musakanganwa chirongwa chevechidiki cheThe Connection na8pm nhasi, apo tiri kutarisa nezvedzidziso yemabasa akasiyana-siyana anokwanisa kusarudzwa nevechidiki kana vapedza chikoro kana kuti career guidance. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndine wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyemwe na Chris Gande.
Soko izika